Yo, gafa.
Tiro extraterrestrial.
Gafa food. Vano da kunde tonda kumashure pati kwanda bakure.
No, munoriziya kafa pakurova ragaso. Ndikamira ndozvitakiso ngemalagafo. Osketudzima ritimu ndimbori stabaso.
Parinodzoka ndinova paanother flow. Sechigafa ndochimhanya zvinakaswagaso. Vachizama kuda kunditonza kumashure. Pachiputuke zindongova tinadano. Hanzi ichi chinopandava kundipigapo. Pati ndivo semuvanhu vaisimbopigado. Pati tongoramba tichihasla. Pachigafa minima mumubhengi mafiga 4.
Vanoda kundidhonza kumashure pati kwanda pakure. Kuita kopwere rure rure.
Hamundimisa pekere zvisaka ndati huyai mure urure.
Kafa ikafa zvavaronga zvafa.
Pavanenge vachimhanyisa gosipi. Kafa riri kumhanyisa profiti. Pavanokanda ziso ravo mune life yangu ndikutarisa mani maketi pa Wall Street. Hatina kuzvarwa isu tichinzi oichi. Ma ideas efinance ndipo biti. Handina nguva yemajokusi ezvihuta bobo parikuda projekiti hombe yema ostrich.
Vanoda kundidhonza kumashure pati kwanda pakure.
No, munoriziya kafa pakurova ragaso. Ndikamira ndozvitakiso ngemalagafo. Osketudzima ritimu ndimbori stabaso.
Parinodzoka ndinova paanother flow. Sechigafa ndochimhanya zvinakaswagaso. Vachizama kuda kundidhonza kumashure. Pachiputuke zindongova tinadano. Hanzi ichi chinopandava kundipigapo. Pati ndivo semuvanhu vaisimbopigado. Pati tongoramba tichihasla. Pachigafa minima mumubhengi mafiga 4.
Vanoda kundidhonza kumashure pandri pandava kure.